certaine à Zunga, je vous dis, après la chasse, c'est que, voici le bout de la pompe en pour. Trotti, après la chasse, on ne peut pas y aller, sinon, ça tombe en vrai, parce que quand je vais faire un drama, ma compresse, je vais faire un drama, je vais faire un drama.
Tirikunzwa kuti bazi re Civil Protection Unit rakubatsira ikoko rikubatsira zvakadii?
Ya ndizvozvo varipo but at the moment ya apana chinogona kutika nekuti vurama ndiyo yakaita ka enda pa mvura iri kungonaya saka vanongovapo zvavo chiripo chekuti mvura ikangopombewa chendokuti patange kubatsirwa at the moment hapana zvinogona kuitika.
Mati maane ruzivo here kuti vanhu vangani vangadai vakavharirwa pasi apa?
Vanhu vakavharirwa munhamba yatiri kuhai 35 kwanzi vanhu vavari over 100 vakavharirwa ndo zvandawana izvozvo. Zviri kunzi 35 vari kutaurwa ndo vakapinda vakanyorwa mubhuku bachiri kuya nechekuti kwai pavanopinda paya kune vamawo nezvosangana navo pasi zvozoita kuti nhamba yaisvike chii ku100 saka vanhu vakawanda chaizvo vari pasi but inyaya yekuti pari kumburiswa nhamba yevanhu vakanyorwa.
Ndiani muridzi wemugodhi uyu?
At the moment, I'm not sure, but in the city of Utsaka, because the panel is at Panewa Kurutai or Mkatim Godioi.
Me good, Mingania Kapin Varadam Zikwe.
You good, me really. But here, Padizan Padizan, Irim Eriam Kaduna.
Tishita is some go at Torwa, Pasatipa, Itwarubatiro, was stolen. Pachinitari Sureguti, remove Godumanga Dava pain.
I thought in any pair and a patinum pain. A patchauda would my body. Kwete kuti kwanzi panga nekomunipenyu haisinotikosepo.
Imiwo sesangano revashandi vemugodhi munoona sei matano atorwa kubva musi wechipiri usiku paita dambudziko iri kusvika pari nhasi pasati paburitswa munhu?
Ya pari kunoita ndechekuitika mugodhi iyi inenge ichimainiwa ka migodhi inenge yakambomainiwa kudhara ikasiyiwa saka pane pasina mastandards akakwana zvokuti kana paitika dambudziko raita seiroro ka zvinorema kuti vanhu vadii vaburitsiwe. Saka ipapo asi dai inge rimai inenge ichinyatsooparita ka zvine sefiti mukati yakakwana hazvizonyanyi kurema asi mugodhi inenge yakambomainiwa ikasiyiwa mozouya mosangana nemanhu ndiringe nemakorokozo ndikasindawo mukati imomo saka panonesa.
Tinoona kuti kune dzimwe nyika kwakaita tsaona dzakaita saizvo dzemumigodhi kunogona kubvawo rubatsiro kunyika dzakatoitawo sekuna naAmerica nevamwe vachienda kunobatsira ikoko nemishini yechizvino zvino. Zviri kuitwawo here izvozvo? Muri kuona paine urongwa here hwekutsvagawo vanobvawo kana kuna South Africa vane unyanzvi?
Pari zvino hapana chatichambotaurika zvizvoda tovabudisai vari munomu vaone kuti kana vakonyiwa nezvozodana kumu but pari zvino hapana vativadanawo vari kubva kunze.